In a depression, in a stress, in a depression, in a stress. Dakambo foseredza relationship kuti vana vakure pamwe. Dai foseredza relationship kuti ndiya kuti vana akandisema kare kare akandi. Akandisvipa kare kare baba ndingori ndega baba ndingori ndega baba ndingori ndega baba ndingori ndega baba murelationship. Apana aiziva ndaishungurudzika kana kwachena ndaisekerera moyo uchifunga kuzviuraya akandisema kare kare akandisvipa kare kare kupuro anga singade naro aida ndisafe ndingori padhuze baba ndingori ndega baba ndingori ndega baba ndingori ndega ningori ndega mo relationship. BPI kwira ndichi admitwa anga singawe kuzondiona ndopa ndakatanga kuchiraradza kurarama sikope ndisingamuke kurasa tariro sendinopenga. Izwiri chedaidzira enda kune vamwe usava wega tsvaga wekuudza zvinokunetsa buda panorwadza unozvigona baba ndingori ndega baba ndingori ndega baba ndingori ndega baba ndingori ndega mu relationship.